zvakakosha zvikuru kutongi wejekerere kuti vaTrump vabvuma kuti urongwa hwekuti vatambidze vaBiden masimba zviri pamutemo hutange.
Izvi zvinotiratidzei tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAmerica?
Izvi zvinoratidza kusimbarara kwemasangano akazvimiririra anenge achifambisa basa rehurumende yeAmerica. Zvakakosha kuti pane zvematongerwo enyika kuve nemasangano akazvimiririra anomira nebumbiro remutemo renyika vasina kwavakarerekera, nekuti zvichida dai masangano ekuAmerica akarerekera divi rimwe chete urongwa uyu hwaisakwanisa kuenda mberi.
Asiwo vamavhinga, pane changa chakaipa here kuti vaTrump kana vanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vazvipikise vachienda kumatare?
Hapana chakaipa zvachose kuti kana pachinge paine kugunununa panyaya dzezvakabuda musarudzo vaTrump vaende kumatare. Ndo basa rematare kuti vataure zvinofanira kuti zviitwe, asi hazvinaki kutambisa nguva yematare pasina humbowo, vanhu vachingonochema-chema asi pasina humbowo unotaridza kuti pane kubirirwa kwaitwa. Zvinokosha kuremekedza nguva yematare.